Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 gumi guru October 2021 makajarira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Amai Grace Mugabe vaenda kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo wekuti murume wavo afukunyurwe. ZANU PF inoyambira vatsigiri vayo muMashonaland West pamusoro pevanhu vainoti ndeve G40. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld Teachers Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe nezuro vakakwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo wekuti murume wavo afukunyurwe anovigwa kumarinda eHeroes Acre muHarare. VaMugabe vakaradzikwa kumusha kwavo kwaZvimba muna Gunyanya 2019 asi mamwe madzishe emunharaunda mavo akati vanofanirwa kunovigwa kuHeroes Acre. Vana vavaMugabe vakapikisa mutongo uyu asi dare raMagistrate rakati havaifanira kuita izvi nekuti handivo vakaendeswa kumatare. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta vachidzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain vaAlex Magaisa.
Nyaya iyi inokatyamadza nekuti unoshaya kuti chavari kuramba vonetera mushakabvu uyu chii. Zvinokonzera vanhu kuti vatange kufunga kuti pamwe pane zvimwe zvinhu zvavanoda kuita zvisina kunyatsoita tsarukano. Saka zvinonetsa tisingazive kuti ivo amai Mugabe vachakwanisa kubudirira here kudare kwavaenda uko. Kunogona kuve kunogona kunetsa nekuti dare rinoona kuti manonoka kuuya mungadai makauya kare. Asi chinonyanya kushamisa ndechekuti dare rekuMagistrate Court rakataura hero kuti vana vaMugabe havana kodzero yekuti vamire panyaya yababa vavo. Asi zvinoshamisa kana kuti munhu akauya nenyaya iyi atoriwo mutorwawo zvake asinei nana vaMugabe, haisi hama yaMugabe, haasi mwana vaMugabe. Zvino matare anogoti vana vaMugabe havana kodzero yekumira panyaya yababa vavo. Asi mutorwa onzi nyaya yake ngaisimudzwe, hazvina kumira mushi.
Asi tichitarisa mutemo wenyika vangamanikidza here mhuri yavaMugabe kuti vanovigwa kumarinda eHeroes Acre?
Zvinenge zvangu zvechisimba zvekushandisa chisimba, handioni kuti vane kodzero yekudaro. Vanhu vazhinji chaizvo vakanzima national hero asi mhuri dzavo dzakati aiwa izvinoda kuti munhu wedadi anovigwa kumusha. Vakawanda chaizvo vana Oliver Mtukudzi ndofunga nevamwewo vakativo vakanovigwawo kuti misha yavo. Saka hapana chinhu chakamboipa chakaitwa nemhuri yekwana vaMugabe kuti vakati vanoda kuti baba vavo vanovigwa kumusha kwavo kwaZvimba. Ava vane vatoda kuvasimbirira kuti vavigwe paHeroes Acre kwangu wekushandisa ako chiZimba chisina kana nematuresi.
Asika pari kuita hongu muri gweta dzimwe nyaya dziri kutaurwa nemamadzishi yekuti aiwa panga patocherwa rimwe guva nekudaro pachivanhu hazviite kuti rivharwe iko kumarinda eHeroes Acre uko.
Aiwa ranga racherwawo nechisimba chinenge chida kushandiswawo handisingazivi hangu, asi vakabvuma ka vakati ngavaenda vanovigwa kumusha kwavo vakanovigwa. Saka zvangu kwangu kukunetsawo handisingazivi kuti chavaru ni kuzvitira chii kuti pane zvimwe here zvavanofungidzira zvinogona kuve zvichipa simba kuti vamugari vaende kunovigwa ikoko kana kuti vafukunyurwe nekuti handione zvine musoro kuti moda kufukunyura munhu akavigwa pato nemakore maviri kozvinechi moda kuti anditomuendesa kwakati mhuri yacho kaidi iye mushakabvu wacho zvinotaura kuti akati haadi saka ni kwangu kungonetsowa ko handione kuti pane nyaya iyi yakanyanya kusimba iri papo
tisinga mhuri yedu matare Dr. Magaisa pane matambudziko ei vanhu vakapedzisira vakuona kunge matare enyika akupindira munyaya dzezvematongerwo enyika paanenge achipa mitongo apa
aiwa kazvinonetsa nekuti tagara tichitaura kwenguva yakareba kuti matare edzimhosva anofanira kungotonga mhosva vari independent vasina vanhu vanenge vachivataurira zvokuita vasingaudzirwe saka kana pakaonekwa kunzi panenge pakushandiswa maoko asiri ematare maoko ari kubva kupolitics zvinonetsa nekuti zvinosvoresa matare acho
gweta vachidzidzisa mutemo pauniversity of kent kubritain vaalex magaisa vange vari parunhare kubritain nablessing zulu westudio 7 nengo yepolitbro yezanupf mudunhu remashonaland west vaziyambi ziyambi vakayambira nengo dzavo pamusangano weprovincial coordinating committee marimwe zuro muchinoi kuti vangwarire kupa zvigaro kunhengo dzechikwata cheg40 nunurai jena anotipa nyaya iyi
nhengo yepolitbiro yezanupf mudunhu remashonaland west vaziyambe ziyambe vakayambira nhengo dzavo pamusangano weprovincial coordinating committee kana kuti pcc nezuro muchinhoi kuti vangwarire kupa zvigaro nhengo dzechikwata cheg40 vaziyambe vanoti bato ravo rine umbo hwekuti nhengo dzeg40 dziri mumatunhu ose uye dziri kushandisa mari kupinda pazvigaro nedonzo rekuzobvisa mutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pachigaro
ndazwa kunzi mari iri kutenderera I have been following what has been happening and we received a report the majority of g40 people decided to stay in ZANU-PF and fund mimi muri panapa so that vanhu vavo vamwe vangavaya donate vatore maposition and then they challenge the president so we want genuine cadres veZANU-PF to be on the lookout for those fake people
vaziyambe vakayambirawo nhengo dzavo kuti dzitevedzere gwara remusangano vachiti vasashandise madandemutande kutukana nekufumurana zvinenge zvichiitika mubato mumashoko anofungidzirwa kuti ainge akananga kune gurukota rezvematunhu uye mumwe wevamwe vari kuda kukwikwidza chigaro chasachigaro mudunhu remashonaland west amai mary muliswa chikoka avo vakanga vasiri pamusangano uyu vaziyambe vakati dzimwe nhengo dzavo dziri kutaurira hama dzavo mashoko akaipa ekutaura kune vavari kufungidzira kuti vari kuda kuvakwikwidza
bekozi vamwe vava kutozviona panika zvino kuti vane mapowers anobva kupi havachatedzere gwara remusangano zvivi zvikumbamene but you find kuti others vanozvitora vonopa hama dzavo dziri kuremawo mapato ndo vava kutokomenda as if they are members of ZANU-PF
sachigaro weplatform for youth development vaclarisa majuku vanoti nyaya yemakakatarwa mubato rezanupf yakabva kare uye haiteri
kune veruzhinji vagara vachiziva mashandiro anoita zanupf kubvira vapo vatanga kuchonga vanoziva kuti vanonyatsobudirira kana mukati mavo muine makakatarwa muine mapishapisha asi rezanupf haritokwanisi kunyatsoravamwe kana risina vari kunetsana ndofunga mukada kuziri kubvira makare uko taiburisana vamunangagwa namai mujuru anga angori mafactions iwayo pasure napo taingoziva zvenguva yavana zvobhoya pane nyaya dzaipuresidi nezekumasvingo pari kunetsana pazobuda mubato vatekere tichioenda mberi zvakadaro saka makakatana muzanupf igaroziva
Hatina kukwanisa kubata mai mulisi wa chikoka asalamwe wakuru mubato vano chipaita roparakaipa pakatipawa na maziambe. Mubato iri maita makakatanu wano chikisa alikukonzela mirishunga nikuruira shigaru. Ndaka mira studio 7 mchinoi njini nunura ijena.
Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revarairidzi pasi rose reWorld Teachers Day. Apo varairidzi munyika vari kuchema kuti havasi kubatwa zvakanaka nehurumende zvikuru panyaya dzemihoro. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa musi wa 5 Gumiguru gore roga roga. Dingindira regore rino rinoti varairidzi pamongo wekumutsidzira kwedzidzo kana kuti teachers at the heart of education recovery. Mutungamiri werimwe remasangano evarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavashira zvoo vanoti zvinosiririsa kuti varairidzi muZimbabwe vari kucherechedza zuva iri varairidzi vakaremerwa nemihoro iri pasi uye kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa zvikuru munguva ino yedenda recovid-19. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe kubva kubazi ravo pazuva revarairidzi iri. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 na Dr. Joe panyaya iyi.
Zvamungati zvinofana kuitwa zvamuri kutaura Dr. Joe. Dziwo zvi zvavanosungirwa kuita munyaya dzedzidzo takananganawo nezuva irori. Munonza hamuna kubatana kana yasvika nguva yekuti munge muchitaurawo nezwi rimwe chete ingadzi nevamwe ndo let down yenyu zvii zvamungataura.
Vamwe
Saka hongo, kule wangu wakumbo chenda wa chilomisho wa chibazi. Asi tunomba na bataka mbira ipa kukuti. Hakuna chitoro, chemuno huku piti hizi, kana huku zimta, kana huku harutuwe, kana kumwechiki. Sulete, zimu na huku chione lima honi lupa mwechiki. Hizi tunokuzika wa waangizu. Wangu shikoro wa chilo tunga mbira ya. Kuti watore mwosha, huwa chiko chinyambu tira.
Mutungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunare kumashingo na Jonga Kandemiri we Studio 7. Tombo tarisa zirimu mapepa nao anasi. Newsday rinoti bazi re South Africa rinoona nezveutano rinonzi rava kuramba kupinza mabasa vanamukoti vekuZimbabwe richiti Zimbabwe haisisina vashandi mune zveutano vakakwana nekuti vanhu vazhinji vari kubuda munyika iyi. Mu Newsday makare Zimbabwe Republic Police inoyambira kuti icharanga mapurisa vari kunyora pa social media vachigunununa pamusoro pekushomeka kwemihoro yavari kupiwa. Kuroneko rinoti zvichitevera chikumbiro chemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame, hurumende yeZimbabwe yatanga urongwa neRwanda hwekuendesa varairidzi vemuZimbabwe kunoshanda kuRwanda. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutenda zvikuru nebasa guru ramunoita uchitibatsira kuexposure Zanfield mabasa aya ainoita nekunze kwamunoita vanhu vakaita sandagakadyawo nana mugwadi vanoshingaira kutaura pastudio 7 vachipokati vari kushamisira kuti masanctions akauya neMDC Alliance. MDC Alliance yakafangwa 1999. Tine 41 stream independence. Tine maschools kumandaro wenu. Vana vari kufunda pasi pemiti izvozvo. Tine maschools kubingo. Vana vari kudzidza vari pasi pemiti. But nhasi uno, after 41 years, notodzidza kuti MDC Alliance ndaikanza masanction. Varume, Zimbabwe yaisiye vana vadiki. Ine vanhu vakafunda kupfuura imimi, vanofunga kupfuura imimi. Rambai muchidaro zveni, totenda kuti muri kutigonera sere kuchiefs exposer kusvika ipapo. Kana kuti mukushamisira muchiti, hey, chamisa hana zvaanoita. It's not about chamisa, it's about Zimbabweans. Zimbabwe haisiye vana vadiki. Zimbabwe ine vanhu vakafunda vari kuziva zvavari kuita. Zvamunofunga ndozvatinofunga isusu. Hamungafungire Zimbabwe yese kuti hanzi vasaichinaka neMDC Alliance. Varume, zvamukutaura izvi zvaiterwa kudhara. Not nowadays. Not nowadays. Itai zvenyu tosaka nachechi.
Makadini zvenyu vateereri veStudio 7 kusanganisira navashamarari vacho ezitandoitwa Remius Zvarevashe kana kuti Vanguard Don. Nyaya yangu ndeyekuti munyika medu mashata, vanhu vese ngatisomuke tindorejista kuvhota. Because tikazvitarisisa even kuungana chaiko chaiko pamadare emumusha, kunonzi vana vekwamaiguru ndo vanobvumirwa kuungana nekuti ndokune vakomana vakuru vane simba. Isusu vekwamainini hatitendedzwi kana kuungana kunonzi kune COVID tinosungwa. Asi vekwamaiguru kana vakaungana vari kuda kuita matare avo vachigadzana pazvigaro pazvigaro, havana kana unovasunga nekuti ndivo vekwamaiguru. Saka ndiri kuda kuti isusu sezvo tese tine kodzero kuwana chokuita mumusha medu, tinofanira kuwana mukana wakaenzana kahande tese tinorejista tivhote.
Mbezi, Weston Mbezi anoti hapana asingazvioni zvematongerwo enyika zvemamumwe maopozishen pati ana Douglas Edo nemamwe mapato ari kuvambwa kuti ari pamwe neZANU PF. Hapana munhu asingazvioni, zvinhu zviri pachena, zvinhu zviri pachena. Aiye Mwariwo hake, Mwari wacho unonzi ariko vakomana. Angatadzawo here kubudisa vana veIsraeri? Inga vana veIsraeri akavabudisa vana. Nyika yeEjipita iyi, nyika yeRwanda iyi, zvo zvakafanana nezvetiri. Tiri muEjipita chaa. Tichabudiswawo riini? Tichabudiswa riini muEjipita? Zvinhu zvakaoma kudai. Makereke mawandira akaita kudai, maprofita ariko achiunganidza vanhu mamiriyonzi nemamiriyonzi. achitaura nezvaMwari, achiti tinotaura naMwari. Hamuporofitira mangwana nei, hamutauri nezvenyika yenyu sei, tikakivira mumadhaka muchiona. Hatiregei kutamba neshoko raMwari, nyika iri kuenda pakaoma, ine kuda kwemunhu mupenyu zvake. Munhu mupenyu, takatarisa tichiona. Ngatirege kudaro, Mwari ngaaite nyasha. Ndatenda.
Dambudziko randiri kuona nhene yekusere 7 kuti munoita kusarudza mashoko ekuti aya tinoburitsa aya tinoburitsa aya. Ndinongonzwawo hangu vachipfukirira vezimbabwe vari diaspora. Zimbabwe kune nhamo. Vakambouya kuzimbabwe here vari kuti kune nhamo? Vari kungoziva kuti kuzimbabwe kwabudirira, kwaane zvakawanda zviri kuitika, kwaane zvizhinji. Ende ndikada kundi kutaurirai vakomana imi, ndikutaura mese mumudiaspora munoita tsika yekuti kana muchitanzwa isisu heita soti tichazoti aiwa, ndida kukutaurirai Zimbabwe haisisire yamaifunga. Ende musaite tsika yekuti munotiza misha moenda kudiaspora uko mutanga kutukirira moende kambitanga kutukirira nyika yenyu. Ini ndinopokana naizvozvo. Ndida kuti ndikutaurirai panapa kuti Zimbabwe kuno kwatiri kumusha kunoko. Izvozvi mukasvika kumisha hakuna musha usina motikari, hakuna musha usina magreti masoradi azara, hakuna nzara kuno. Takarima zvokuti sori chingwa tiri kudya, takarima mawiti, takarima seabhinzi, takarima zvibagwe, takarima mambaira, mbatatisi. Amene muri kuona nhamo muri ikoko. Iwe kana wakanyepera mhuri dzako kuti inini ndikushanda kudhaisipora usingatumire mhuri dzako mari, ndivataurira kuti hangu chachinja nyika. I'm sorry for you friends. Ndati ndikutaurire ini ndirimwe muzimbabwe ndinogara kuno ndiri kuhurungwe, ndikukuudzai kuti very sorry. Musaite zvenyu mukutaura zvamuri kutaura izvi.
Mamuka sei, mamuka sei, mamuka sei kumhuri yeZimbabwe. Vana vese veshanduko, mamuka sei. Aiwa, zvinoda kuti kuna vachamisa madimikira enyu ese aya amairewa aya akuda kuchizoshanda manje, because apotoyaya yazokwata ende yakwata. Upenyu hwezanupiefu hwaenda. Zvamaireva zviya muita kuti rimba rinotsura chiedza. Zveshuwa idi zvaakuoneka. Ani zvake uchada kuzvanisimiri nekuti zvaNPF hakusina. Masoja acho ari kutambira pinatsi, mapurisa mapinatsi, maticha madhokuta vese angori mapinatsi. Ivo vachirya vari vaivi. Aiwa, apa hapana chekutaura. Chichenjerera chete vachamisa sekutaura kwenyu kuti mugone kuwanikwa pabvaroti. Mukangowanikwa pabvaroti kupinda, kupinda muchifamba. Aiwa, ngaapinde mukomana, ngaapinde zvake. Aiwa, pinda mukomana. Aiwa, potoya yakwata, yakwata zvekuti hamatyisa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari pakati pemakakatanwa nenhengo dzebato ravo reDemocratic Party, ukuwo vachinetsana nebato rinopikisa reRepublican Party pamusoro pezvokuita kuti America isatadza kubhadhara zvikwereti zvayo izvo zvisati zvamboitika. VaBiden vanoti havagoni kureva kuti chibvumirano chekukwidza mari ingakweretwa neAmerica kuti ibhadhare zvikwereti zvayo kungaitwa here mumavhiki maviri asara kuti chinyoreranwe. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo masocha vaudza Studio 7 kuti kana pakasaitwa chibvumirano pamusoro pekuwedzera mari inogona kukweretwa nehurumende yeAmerica, dhora reAmerica richadzika muhuremu. Izvo vanoti zvichavhiringa nyika zhinji pasi pose, kusanganisa Zimbabwe. Muhurukuro yataita navo tatanga nekuvabvunza kuti chii chinombonzi debt ceiling iri kukonzera makakatanwa aya.
Debt ceiling imari yokukwereta payasvika, nokuti hurumende yeAmerica inenge ine pokuti mari dzatiri kukwereta idzi tofano kuweleta kuti tifike pa Maria Cat. So mu America wiki zine yanga iri pa 28.6 ndofunga trillion yekundo patofano kuweleta kana tisikuweleta pa zvirongwa zvehurumende kuti hurumende irambe ichifambira mberi. Saka kana Maria ichikuweleta America yakanga yasvika ipapo vanobva vada kuita kumaparamende avo kuchinovhota kuti toiwedzera nemari tirambe tichikwereta.
Chii chiri kuitika pakati pava Joe Biden nevamiriri vemapato ose pamusoro penyaya yedebt ceiling iyi?
Kana makakatano makuru zvikuru mapato maviri aya rinotonga rava Joe Biden ramadhemokrats riri kuti kune ravarepublican rakarusa rava Trump iri, ngatichibatana tivhote tiwedzere mari yokukwereta iyo pamusoro peyatinayo, nokuti zvikwereti zvacho zvatinoda kubhadhara nemari iyoyo zvakaitwa muhurumende dzose dzamarepublican nedzamadhemokrats. Saka zviri kuita marepublican vava kuti aiwa, imimi ndivo uri kutonga, votai moga kuwedzera chikwereti ichocho. VaBiden nepati yavaiti aiwa, zvikwereti izvi ndezvedu tose, ngativhote tose, nokuti vanoziva kuti vaJoe Biden madhemokrats vakavhota voga kuwedzera chikwereti ichi, vanozoitika voenda kumaelection vonzi havo vakavhota voga, isu tisipo. Saka marepublican ari kuramba kuvhota, vaJoe Biden vaiti aiwa, imi kana musingadi kutibetsera kuvhota kuwedzera chikwereti ichi, tisiwo hatidi, hatitiwedzeri tiri toga, nokuti nyika ndeyedu tose, zvekare zvikwereti zvatoda kubhadhara zvakaitwa nehurumende yenyuvurimi chitonga.
Profesa Masocha, kana pakasave nekuwirirana pakati pavo vose, chii chinoitika kuAmerica?
Zvinhu zvikuru zvinoitika kuAmerica nepasi rose, noti America chete, nokuti ndinoti nepasi rose nokuti dhora reAmerica rinodiwa nenyika ipi neipi zvayo kuti ikwanise kutenga zvinhu zvaisina kunze kwenyika. Saka zvinoitika zvihombe zvokuti America ikakona kukwidza chikwereti, mari yechikwereti iyoyo, uremu hwedhora ravo huchadonha, hwadonha huchadonhesa US dhora rose rinaani nani zvakenya kukusika kumusha kuZimbabwe uko. Sekare muno muAmerica umu mainterest mari dziya dzinochajwa pakukwerera kunenge kwaita vanhu mamogeji edzimba, mainterest acho achakwira. Zvikwereti zvingava zvemota, zvingava zvamastudent loan, mainterest acho achakwira zvekare. Saka mitengo yezvinhu zvese zvinotengwa neus dhora mungava muAmerica kana kuZimbabwe nedzimwe nyika dzose dzapasi rose, mitengo yazvo inotanga kukwira nokuti uremu hweus dhora hunenge hwadzakira.
Zvino profesa, nhasi takatarisa mberi kwatiri kuenda uku, chii chatakamirira kuona pamusoro penyaya iyi?
Takamirira kuona kuti madhemokrats ava Joe Biden vachakushandisa here umwe mutemo wokukwidza chikwereti ichocho wavasingadi kushandisa ike zvino, nokuti zvikwereti zveAmerica zvinofanira kunge zvichibhadharwa mwedzi uno waOctobha usati wapera. Saka ndozvakamirira kuona kuti vachashinga here kukwidza vomene, kana kuti vachangoti aiwa, chaitika chaitika, isuka musingadiwo hativhoti. Zvekare tinenge takamirira kuona kuti marepublican aya vachabvuma here, vaBiden vachatanga kufamba misangano mumatunhu akasiyana-siyana aya eAmerica vachitaura navavhoti kuti marepublican haasi kuda kudi haasi kuda kukwidza chikwereti chikurevera marepublican asingadi kukwidza kuvavhota vemavhoti vokuvhota vanhu vozvavo vakangoita sesu, isu tinogona kuzosumuka mari taakupindukira marepublican ayakaatana chokuhwisisa kuti zvinorevei kusakwidza chikwereti ichi. Saka vaBiden vane basa rokuti nyange vachitaudzana nevepati yavo navo nemarepublican vachasumuka hazvandofunga nechina chino ichi, vachienda kunoita marari munyika yeAmerica vachifamba vachinorevera marepublican kuti havasi kuda kuvhotera mari imwe yavakashandisa ivo chikwereti kuti chibhadhara.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFi University kuOhio, muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Amai Grace Mugabe vaenda kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo wekuti murume wavo afukunyurwe anochengetwa paHeroes Acre. ZANUPF inoyambira vatsigiri vayo mumashonaland west pamusoro pevanhu vaainoti ndeve G40. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld Teachers Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare maniru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini chanono kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.